Vatsigirive Dynamos vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova Capes United 2-0 ndokuswedera pedyo nezvikwata zviri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League. Dynamos yanga yatamba mitambo mitatu isina kukunda. Mutsigiri weDimbare vaTedious Bunu vanoti nyika yese iri kufara kuti chikwata chavanoti chenyika chakunda.
Atiweza kufara, ene hizi ni nyika yese ino zaato fara. Nimadzima yedu yunga ni nguwa sika jisata ni nyama na hasa ane hizi kene kutu.
Dynamos, yave ni mapoints gumi neri mwechete, uyeze, eri pachi nzibo chechita natu, asi mapoints matatu chete, pa Sipe Islanders, iyo yave kutunga mira makundano aya. Mumwe, mtsigiriwe chukwata ichi, va tinuwe tanyara, au vava kukublawayo kuzona mtambowi. Vanoti, havasi kudzokera kublawayo nasi sezvo vari kupemberera sezvo mangwana vasiri kuenda kubasa.
Ndozvinhu zvinondinakidza izvozvo. Kana Dynamos ikahwina paCapes United pamwe wangu unozwa kusununguka zvikaita ndenge ndakomborerwa.
Islanders yatora utungamiri hwegungano iri mushure mekurwa hwange 1-0 ndokupinda mumapoints gumi neina. Kurowa kwaitwa neDynamos kwasiya Capes United iri pachinzvimbo chechitatu iteverwa neFC Platinum iyo ine mutambo mangwana neHerentals National Sports Stadium. FC Platinum ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petafura asi yozosiwa neHighlanders nezvibodzwa. Asi Capes United iyo yanga iri pamusha muHarare Derby iri kunyemwerera yakananga kubhanga mushure mekunge mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa. Izvi zvaiva mushure mekunge PSL yakaramba chikumbiro cheCapes yacho kuti mutambo uyu uite madhora mashanu ndobvuma madhora matatu. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaGwanda Gombera vanoti chidzidzo kune vanga vachida kukwidza kuti zvikwata zvinowana mari yakawanda pagedhe nekubhadharisa mari shoma nekuti inokwezva chaunga.
Muzimbabwe zvinhu zvakati omechana saka zvinenge zvinotibatsira kuti tinosapota timu pamitambo iwowo zvikurusa. Tinotenda kune dangwe rePSL nezvakatora.
Asi maroverwo aitwa makepekepe achandura mafambiro anga achiita hondo yekurwira mukombe zvichiratidza kuti mukombe ungangoramba kudzoka kuHarare zvekare. Asi chiri kufadza ndechekuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Capes United, Dynamos neHighlanders zviri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe weligi uyu. Mukombe uyu uri mumaoko uyezve wanga uri mumaoko eFC Platinum kubvira muna 2017. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi. Triangle 1, Chicken Eat 1, Shecham 2, Cranbourne Bullets 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.